vachiparura gwaro iri iro rakanyorwa zvichitevera ongororo yakaitwa pakati pa 2018 negore rino mutevedzeri wemukuru weAmnesty International kuchamhembe kweAfrica amai Vongai Chikwanda vati kutyorwa kwekodzero dzevanhu kwatowedzera pasi pehurumende yava munangagwa. Vachiwo mapurisa nemauto ave kushandisa chisimba chakanyanya pamwe nepfuti pakumbunyikidza vanhu. Amai Chikwanda vaenderera mberi vachiti pavewo kushandiswa dzimwe nzira dzekushungurudza vanhu nadzo dzakaita sekupamba vanhu sezvakaitwa kunhengo dzeCitizens Coalition for Change CCC dzinosanganisira Muzvare Cecilia Chimbiri, Muzvare Netai Marova nemumiriri weHarare West muparamende Muzvare Joana Mamombe muna 2020. Muzvare Chimbiri vaudza Studio 7 kuti vanobvumirana nemuonero weAmnesty International uyo vachiti pane nyaya dzakawanda dzisiri kutoburiswa pachena.
Zvimwe zvinonyorwa pasi kunzingana muto wakati akambunyikidzwa ngana muto wakati dzakapamba skandai asi zvimwewo kune dzimwe nzvimbo dzirikutongoitika zvichienda zvisina hazviyora.
Mumwe mukuru mubato reCCC iro rine vanhu vakawanda vari kumbunyikidzwa Senator Felix Magalela Mafatsvanda vaudza Studio 7 kuti gwaro reAmnesty International iri rinobaya dede nemukanwa vachiti chanyanya kuipa ndechekuti kana matare ari kushandiswa kumbunyikidza kodzero dzeveruzhinji munyika. Mutauriri weCrisis in Zimbabwe Coalition vaObert Masaraure vakurudzira hurumende kuti itevedze bumbiro remutemo kuti veruzhinji vafare munyika.
Toramba tichiri maenda vamunangagwa nezanupf kuti muri vanhu vakagwa hondo yerusununguko muda kusunungura munhu wose kuti awane rusununguko kuzere. Dzokerai pamakatangira mudzorere Zimbabwe pagwara regutsa ruzhinji ramaigwira, mudzore pagwara retsoko rejekerero ramaigwira kuti pakugumisira munhu wese akwanise kuzofara neutungamiriri hwenyu kwete kutsumwa kana vachinzwa mazita enyu achitaura.
Mukuru weAmnesty International muZimbabwe amai Lucia Masuka vatiwo hurumende inofanira kubvisa mitemo yakaita seCriminal Law Codification and Reform Act Amendment kana kuti Patriotic Act iyo vati inotyora kodzero dzevanhu.
Saka tisu tiri kuti isu kuhurumende mitemo yakadaro inofanirwa kuti ibviswe mumapuke edu emutemo uye vaise mitemo yokuti vanhu vagogona kuenjoya kodzero dzavo.
Vati SADC neAfrican Union dzinofanira kutuma nhume kuZimbabwe kuti dzizvionere pamunosefosha kutyorwa kuri kuitwa kodzero dzevanhu. Asi mushandi mukuru muchikamu chekubudiswa kwemashoko mubato riri kutonga reZANUPF vaFarai Marapira vati havateereri masangano akaita seAmnesty International nekuti anonyora zvemanyepo. Munyori mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana vaudza Studio 7 kuti hurumende inotenda vana veZimbabwe kwete masangano akaita seAmnesty International. Vatiwo mitemo iri kushorwa mitemo inodiwa nevana veZimbabwe uye yakapasiswa neparamende yeZimbabwe. Sachigaro wekomishen inoona nezvekuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu munyika yeZimbabwe Human Rights Commission Vaelasto Mubadi vati kunyange hazvo vasingadi kutaura zvakanyanya pamusoro pegwaro reAmnesty International havabvumirani naro kuti kutyorwa kwekodzero dzevanhu munyika kuri kuwedzera.
Handizvivi hangu, I don't want to talk about basa reAmnesty International but basa ravo has always been very critical vasingatariri deposits inside too.
Vatiwo pese panowana komisheni yavo zvichemo inoongorora nekuona kuti zvichemo zvacho zvagadziriswa. Gore rino nhengo dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change pamwe nevanorwira kodzero dzevanhu vane chitsama vakapambwa nekushungurudzwa nevanofungidzirwa kuti vasori vamwe vachisiwa vakandwa munzvimbo dzakaita semapinga kumashonaland west vachisiwa vaitwa kafira mberi vamwe vanosanganisira vaimbo vemumiriri wezengeza west muparamende vari muchevedzero wasachigaro wetriplec vajob scala vanonzi vari kushungurudzwa nekutyorerwa kodzero dzavo kuburikidzwa nekukandwa mujeri vasiri kutongwa kwemwedzi yakawanda ndakamirira studio 7 muharare ndini godwin mangucha